Vakaremara vanobvakumativi mana enyika vari kwamutare vachiratidzira veruzhinji zvavanogona kuita nemaoko vavo muchirongwa chiri kuitirwa muguta iri chekutanga kubva savambwa. Mumwe varongi veNational Disability Expo amai Juliet Muzondo vanoti kunyange hazvo chiitiko ichi chiri kufamba zvakanaka, vakaremara havazi kuwana rubatsiro runokodzera kubva kuhurumende.
Tikatarisa nyaya yedisability resource allocation yedu yagara inenge iri shoma, saka fo maevents akadai kungobatanidza mari, tichingowanawo masupporters vanenge vachiti vaunza ruoko rwavo vachiisa mari kubva pakatanga Expo kusvika gore rapera iri. Saka isapotwa zvikurukuru neUNICEF, but gore rino vanenge vakati chinjei support yavo towards nyaya dzedisability. Asi zvisinei, takawana support kubva kune mamwe maorganizations vanosanganisira Zimbabwe Traffic Service Council, vakatipa mari yakati kurei, neNASA vakatipawo mari yakati kurei, uye masangano ari pano ari kuexhibita vanotarisirwawo, vane macontributions avanoita. Disability organizations vanocontributa $50 kuti vakwanise kuexhibita. Then kusvikawo kumacolleges nemamwe macolleges anotipa $200 ati macollege nemauniversities. Tozotarisa mamwe macorporate supporters vari kutipa $300. Saka kubva kuunganidzwa kwemari idzodzo ndozvinakatibatsirawo kuti tikame up neevent yakadai. Inoita makosti akati wandei kutarisira accommodation nekuti takusanganisira makaorganizations anobva nyika yese yeZimbabwe. Ine makosti eaccommodation, ine makosti etransport, zvese zvinenge zvichida kukadzwa. Tikataure zvechikafu nekuti ushumiri hwedumbu hunodikwa.
Amai Muzondo vanoti chirongwa chavo chine chinangwa chekushambadza zvinogona kuitwa nevakaremara.
Tiri kusangana paNational Disability Expo 2018. It's a program yanga ichirana for the past 6 years. Tichisanganisa masangano anoshanda nevanhu vane urema kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzeZimbabwe. Gore rino tiri kufamba netimu inonzi Disability Inclusion for Sustainable Development, Walk the Talk, Leaving No One Behind. National Disability Expo yakatangwa kuri kuda kuratidzira zvinogonekwa nevanhu vane urema, like their abilities, and also kuti masangano evanhu vane urema asangane vachionesana kuti kana ari munhu ane urema ari pano azive kuti kana akatanda maushes anogona kuenda kwakati, akati ari kudawo kungoziva anoenda kwakati. Maorganizations edu anosanganisira zvakare magovernment service providers, maparastatals nerepresentation yana NASA, tine also masocial welfare, minister of health, Mutare City Council, macolleges edu ana Bulawayo Poly, Mutare Teachers College, mauniversities edu ari pano, vese vane chekuita neurema, angava madisabled people's organizations.
Mudzidzi wepaBulawayo Polytechnic uye vari murwiri wekodzero dzevakaremara vatafadzwa matope vanoti Expo iyi inobatsira vakawanda nenzira dzakasiyana-siyana kusanganisira vasina kuremara.
Expo iyi iri kubatsira kuti vaya vatinorarama navo vanenge vasina kuremara vanenge kwakwanisawo kuva neuri kubvitisa, vakwanisa kuwanawo neruzivo rwakatsetseka, ruzivo rwakakwenenzverwa kuti mwana kana akaremara, munhu mukuru kana akaremara, chembere yakaremara inochengetwa sei, inofanira kunge ichionekwawo sei mukurarama kwedu. Uyezve kana tikapinda muzvikoro, vamwe vatinenge tichirarama navo vanenge vasina kuremara vaya vanenge vakukwanisa kunyatso kuzvisisa kuti kana munhu akaremara uyu anofanira kunge akabatwa sei. Saka donzo rakafanana neregore rino iri kuti tinenge tichitaura kuti vanhu kana vari pano, sezvo tinotaura kuti tiri paedition yechitanhatu, tiri kuona kuti mashoko edu nekushambadzirwa kwedu kwedisability expo kuri kuenderera mberi zvakanakisa.
Vawalasi Mupfuma, avo vanoshanda nesangano revakaremara rinonzi Freedom to the Disabled Persons in Zimbabwe, vanoti kusangana pamwe chete kunopa kudzidzana kunobatsira kuti vapane ruzivo pazvinhu zvinogona kusimudzira vakaremara.
Expo inguva inosangana vanhu vanorarama neurema hwakasiyana-siyana. Donzvo riripo nderekuti vanhu vapane unyanzvi hunowanikwa munzvimbo dzakasiyana-siyana uye hunyanzvi hunobva mune vanhu vane urema hwakasiyana-siyana. chinangwa ichochi chinoita kuti vabva muzvimbo zvakawanda vapandidzane mararamiro avanoitawo sevanhu vanorarama nehurema.
Zviratidzwa zviripo gore rino zvinosanganisira zvisonwa, zvirukwa, zvinyorwa, mifananidzo yekudhirowa, zvivezwa zvekupenda nezvimwewo. Zimbabwe ine vanhu vakaremara vangangodarika mazana mapfumbamwe ezviuru. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Iwe Dhamoyo.